Mutungamiri weZANU PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nevachena kuBorodelo Race Course muHarare uko vaudzwa zvichemo zvevarungu ava. Musangano wavaMnangagwa nevachena ava wanga wakarongeka zvikuru, vanhu vakagara pamacheya uye vachinwa svutugadzike munguva ino yechando. Vamwe vachena vanga vari pamusangano uyu vanga vakapfeka makepesi yanga akanyorwa zita remutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa. VaMnangagwa vaudza vachena ava kuti hurumende yavo inoda kushanda nemunhu wese pasina rusarura kuitira kuti nyika ibudirire. VaMnangagwa vatiwo varimi vechichena vachiri munyika vanofanirwa kuwana mikana yekurimawo uye kushanda savana mazvikokota mukudzidzisa varimi vatsva kurima kwakanaka, izvo zvinozoita kuti upfumi hwenyika husimukire. Vavimbisawo kuti hakusisina muchena achatorerwa munda, vachitiwo vanhu vatema vane mapurazi akawanda vachatorerwa mapurazi aya kuitira kuti vachena vari munyika vapiwewo minda yekurima. Mushure mekuita musangano kuBorodelo vaMnangagwa vazoendawo kumarondera uko kwavanosangana nevatsigiri vavo vemudunhu reMashonaland East pamusangano waitirwa kuRudaka Stadium. VaMnangagwa vati vanhu vanofanira kubatana zvisinei nekuti vanenge vaine maonero akasiyana-siyana mumafambisirwo ezvematongerwo enyika.
Panew dispensation yatapinda ikozvino, mavona nchida slogan zvichingodzokorora nyaya yokubatana. Kuvumbwa kwenyika, kusimudzira nyika kunobudirira vanhu vakabatana. Kana makabatana hazvibviri kuti munowirirana zvose. Kune vamwe vangafarira kuhembera, vamwe vati havari kuhembera, vanoda nhembwe. Hauti ada nhembwe istupid asi wada mbeva nechaiyo. Kana wembeva istupid wenhembwe nechaiyo. Wembeva ndibhosi, wenhembwe ndibhosi. Tese tiri maZimbabweni. At the end of the day. Saka, tinodiwa pakati pedu kukudzana kubatsirana munyika yedu yeZimbabwe.
VaMnangagwa vati musi wa30 Chikunguru izuva guru rekuratidza Zimbabwe yose kuti ZANU PF ndiro chete bato rinofanira kutonga nyika uye kuti ndivo chete vane simba rekuzadzisa zvido zvevanhu vese munyika. Vatiwo sarudzo dzinofanirwa kuitwa murunyararo sezvinodiwa nemitemo yesarudzo.
Musi wa 30 July, ZANU PF inofa demonstration musi uyo peacefully, pasina mheremhere, toroti sepete, handei sepete pamasvingo. Toramba zvetichingotonga, tigongotonga, nokuti tiri vatongi, vatongi vari muZANU PF. Vanotongwa vari kune zvimwe zvisangano, ticharamba tichingozvitonga. Ngatirambe zviriko tigoravo kutonga. Asi ZANU PF musangano wedu uyu, musangano semash party, inotambira munhu wose anodavira kuti ZANU PF yakamirira chii. ZANU PF yakamirira zvito zvevanhu.
VaMnangagwa vaudza vatsigiri vavo kuti vasakanganwe kuti Zimbabwe yakasunungurwa nani uye kuti vanofanirwa kurwira nhaka yavo kuburikidza nekuziva pekuvhotera. Direct from Washington.